ndiri kugadzira mbatya ndakatanga 2 years ago pandakazvitanga and my brand name is Mavu. Mavu inobva pakuti iranga riri zita raamai vangu. Vaingodaidzwa kumba kwavachingonzi Mavu Mavu asi kuchikoro vaine ravo rechirungu rinonzi Rosemary. Saka my mom vakafa 20 years ago ini pandakatanga business that's the name ranga chingoramba chingotenderera musoro mangu. Ndichingoti ndakupawo business rangu iri zita rekuti iroro ndoranga ndichiramba chingoya. Saka ndibva ndangozongodecida kuti ndoranda kushandisa iroro ndorabva ratopfumbirawo.
Saka zvipfeko zvamuri kusona, muri kusona zvemadzimai chete kana kuti zvevarume vana nemadzimai?
Zvipfeko zvandinosona ndezvemadzimai, zvevana matineja, zvevana vadiki, vachiri vadiki chaivo, nezvevarume. Zvevarume ndakatotangawo manje manje by public demand. Ndakatanga nichingosona zvevakadzi, zvevasikana sikana nezvevakadzi but iye zvine izvi zvaazvese by public demand.
Ndinokuzivai kubva kupitisi kwataishanda tose. Makanga musingaiti zvekusona izvi kana kuti maiita henyu tisingazivi. Makazotanga rini kunyatsoti mahamu bhizinesi rekusona?
Ndaiita musingazvizive. Kuchikoro kuhigh school ndokwandakaita fashion and fabric. Handina kuenda kunonoita cutting and designing or anything like that. Asi ndakuno kuengland ndakaya 2001 ndikatenga machine ndikati ndimbosona. Ndobva ndaonakuti hembe dzingori everywhere ndosonerani. Ndobva ndazviregera. Ndobva 2 years ago ndangolaikawo imwe peji paFacebook. Ndobva ndazvifarira ndikatsvaga tailor ndikati ndakutsvaga munhu anondisonerawo. Ndobva ndashaya ndobva ndati koingowani ndaikwanisa kuzvisonera ndega zvimwe zvinhu kumba. Ndobva ndanotenga meshini wangu ndobva ndatangawo zvisonera zvinhu zvangu. Ndobva ndatumira mapicture kune shamwari dzangu. Ivo mbva vatanga kuapostawo kune vamwe vanhuwo. Ndobva vanhu vatangawo ndinetsawo tisonere tisonere. Ndakatanga ndisingatombodi zvekusonera munhu. Asi nekuda kwevanhu kuramba vachindinetsawo ndakabva ndatanga kusona. Ndinofarira kusona maAfrican print fabric. Kudhara ndaingoita angori maAfrican print fabric all. But now ndinosanganisawo nemugrikini satin nemamwe machirari plain.
Vanhu vari kutambira sei zvamuri kuita izvi?
Vari kuzvifarira. Last year ndakaenda kunoita fashion show kuManchester yandanda invaitwa neshamwari yangu anonzi Miss Loopy anosonasonawo ndokuZimbabwe. She comes from Bulawayo. Ndiye akandiinvaita kufashion show yaakahosta. Ndakaenda ndichitya but vanhu vakareceiva all those things nemufaro vakatoshamisika vakati makatanga kudesaina zvinhu riini? Inini ndikati just a few years. It wasn't even kana more than a year ipapo. And then this year kuno kuNottingham kwandinogara kuUK ndobva ndainvaitwa kuNottingham Independent Fashion Show yaiitwa musi wa30 April. Ndikabva ndanoshowcasa ikoko vanhu vakazvifarira. From ipapo maorder akabva atanga kuuya hobho.
Mune rimwe basa here ramuri kuita kana kuti makungorarama nekusona ikoko?
Handina rimwe basa. Ndakanga ndiri stay at home mam. Murume wangu ndiye anongoendawo basa but now ndakutongofarira. Yakatanga iri as a hobby but now ndozvandakutongoita and I'm expecting this to grow very big.
Mune pfungwa dzekuzoitawo zvitoro here kana kuti mune zvitoro here zvamuri kuisawo mbatya dzenyu dzichitengeswa?
Mazuva anaya zvekuvhura zvitoro handifungi kuti zvinoita. I think kungoita pawebsite uchitengesa pamawebsite. Pane inonzi Etsy. Right now ndiri kutogadzira website yangu, building my own website Mavu. Ndoyandiri kugadzira ne Instagram ndopandinomboposta. Ndakange ndisingaposte asi mazuva ano ndakuposta kuadvertisa.
Totarisawo kumusha, pane zvamuri kuitawo here kuZimbabwe zvingava zvine chekuita nebasa renyuro rekusona iri kanawo zvimwe zvamuri kuita zvekubatsira kana kusimudzirawo vamwe vanhu vari kumamisha ikoko?
KuZimbabwe handidi kunyepa. Ndaimbotumira zvinhu zvekutengesawo asi ndakazoregera. Handichaita izvozvo. Ndakuda kungoconcentrata nekunoku. Pane vamwe vari kuZimbabwe vanotondinetsa kuti vari kuda kusonerwa. Vamwe ndakavasonera ndikaposta ikoko asi kunoku ndokwandakuda kuconcentrate hangu nako.
Vamwe vanochema kuti upenyu hwemudiaspora hwakaoma. Imi muri kuuonawo hwakaita sei?
Pane temu yechirungu iyeye kuti life is what you make it. Inini I think maybe ukangogaroma uko pasi hapana chinoitika muupenyu hwako. Asi iwo ukazvisimudzirawo something ochinoitika muupenyu hwako.